Vashara tokutarwa kwezvakabuda muongororo yavo, mutungamiri wesangano remagamba network, Vafarai Manro, vati ongororo yavakaita, yakaburitsa pachena kuti vanhukadzi zvikamu makumi matanhatu kubva muzana, vakati havakwanisi kuchinja zvinhu munyika, ukuwo vanhurume zvikamu makumi manomwe nevana kubva muzana. Vashi vanokwanisa kutaura kuti nyika inofamba sei.
Takawana kuti 91% of the respondents vakaregista kuvota. 98% of those respondents vachavota. Takawana futi kuti in terms of most critical issue iri kuaffecta maZimbabweans, number one is the economy, but number two is corruption. Takawana futi kuti the majority of Zimbabweans vanofunga kuti ivo vanokwanisa kuinfluenza change munyika.
Nyanzvi miyadze zveupfumi uye vachitanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute in Zimbabwe, amai Naomi Chakanya, vati chinokonzera kudaro inyaya yekuti madzimai ndiwo anoshungurudzwa nezvematongerwo enyika, pamwe nekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika hwavanoti huri kuramba huchiwira pasi.
Okay, tinoti isusu upfumi hwenyika hwaderera, noti tikatarisa kukura kweikonomi yedu yeZimbabwe kwanga kuchidzikira kubva nguva yatanga tiri kuma11% growth rate, ikonomi yedu ichikura 11%. Ukada kutarisa iko zvino isuya hatisiri kuma2 figure percentages, iko zvino izvi tadzikira. For example, mukada kutarisa in 2014 for example, GDP yedu, ikonomi yedu yakakura ne3.8%. Gore rakatevera takabva tadzika kubva pa3 kuenda pa1.1%. Gore rakatevera tikabva tadzika futi furikiza zvakanya takamboita. Ndosaka ndiri kutaura kuti zvine upfumi hwedu hwemuZimbabwe huri kuderera, hatisi kukwirira senyika panyaya dzezveupfumi.
Imwe nyanzvi miyadze zvematongerwo enyika, vaRashwit Mukundu, vatiwo ongororo yakaitwa nevemagamba network vaishanda pamwe chete nesangano reCitizens Manifesto inotsinhirawo zvakaburitswa nesangano reAfrobarometer masvondo mashoma adarika zvekuti veruzhinji havasi kuda kuvapa seutongi hwevari muchiuto kana kuti military rule. VaMukundu vati zviri pachena kubva mugwaro reongororo yaparurwa nhasi kuti veruzhinji vari kuda sarudzo dzakachena.
Havadi kuti mauto arambe ari muutongi kana kuti vatonge nyika. Zvibanhu reZimbabwe vakatsinhira kuti vanoda kuti ivo vave nemukana wekusarudza vatungamiriri musarudzo dzine jekerere, dzisina kumbunyikidzwa, dzisina kupindirwa kwemauto nemapurisa kana vanoona nezverunyararo mukati mesarudzo. Saka ini kuona kwangu zvinoburitsa pachena kuti vanhu vemuZimbabwe vane ruvimbo rwekuti ivo vane simba uyezve vane mukana wekuti vazvisarudzire vatungamiriri vasina kumbunyikidzwa nemauto.
Imwe nyanzvi miyadze zvematongerwo enyika uye vari mutungamiriri wemedia center vaErnest Mudzengi vati sarudzo dziri pachena dzinogona kunetsa kuti dziitike sezvo vari muchiuto vari kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika.
Hatingati mauto haana chokuita nesarudzo iyi nokuti mauto ndiwo ari kutonga nyika. Nyika inova mugabe vakabviswa nemauto, saka mauto ndo haapakati pokufambiswa kwezvinhu munyika. Saka kuti titi mauto haana chokuita nesarudzo iyi tinenge tanyeperana. Ipapo manje ndo pari kunzi noruzhinji toda kuti pave nevandudzo yesarudzo, asi ivo vekuzeke vari kuramba kuti vandudzo iitwe. Hatizivi kuti vanorambirei.
Ongororo itsva iyi inotiwo veruzhinji vari kuda kuti uori hupere munyika, uye vazhinji vakataurwa navo muongororo iyi vakati matambudziko akatarisana nenyika anopedzwa nekuvhota musarudzo. Vamwewo vanosvika zvikamu makumi maviri nezvitatu kubva muzana vakati kushanda nemasangano akazvimirira ndiko kunoita kuti zvinhu zvinake. Vamwe zvikamu makumi maviri kubva muzana vachiti kushanda nevari muhurumende kunobatsira zvakanyanya kugadzisa matambudziko akatarisana nenyika. Ukuwo zvikamu zvina kubva muzana zvakatiwo hapana nzira dzinoita kuti veruzhinji vanzwikwe zvavanenge vachida kuti zvigadziriswe. Pavanhu zviuru zvitatu nemazana matatu vakabvunzwa mibvunzo paongororo iyi, zvakabuda pachena kuti vanhu vazhinji vakanyoresa kuvhota musarudzo dzegore rino, uye vazhinji vavo vanoti vachaenda kunovhota musarudzo idzi. Vemagamba network neCitizens Manifesto vanoti vachaita imwe ongororo yakadai pasati paendwa kusarudzo mwedzi unouya, uye kana sarudzo dzapera kuti vanzwe mafungiro everuzhinji munyaya dzinobata upenyu hwavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Thomas Chiripasi.